Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 7 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Robert Job Scala nemhosva richishandisa mutemo wakabviswa nematare kare uchinzi unotyora bumbiro remitemo. Nyaya yekuti vanhu vatongerwe rufu here kana kuti kwete yokonzera gakava munyika. Tichakupai zviri kubva kuIvory Coast kumitambo yeAfrica Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa vaine mhosva yekunzi vakataura manyepo. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo washandiswa kuvabata nemhosva hausi mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Feres Chakanyuka vati dare rawana vasikala vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Asi mumwe akambobatwa nenyaya iyi mutori wenhau Hope Chingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti Section 31 yeCriminal Law Codification and Reform Act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Rimwe gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vakambosimudza nyaya iyi mudare.
Takaisa chinyunyuto icho choku pamberi pedare tichirizivisa kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court rakati mutemo uyu haufanire kunge uri mumutemo yemuZimbabwe. Tikaudza zvakare dare kuti nekuda kwaizvozvo zvaisa kodzera pabumbiro redu remutemo kuti vasikala vatongwe kana kubatwa nemhosva iyoyo. Dare harina kubvumirana nesu, rakati mutemo wakazvigadzirisa wega mushure mekunge maiswa rimwe bumbiro remutemo.
Amai Chakanyuka nevachuchusi vakaramba kutambira kurudziro yekuti nyaya iyi raswe vachiti mutemo wainge wawandudzwa asi pasina kupa humbo hwekuti izvi zvainge zvaitwa sei. Mutonga ati mashoko avasikala aipa kuti mapurisa ashorwe zvakanyanya nevazhinji. Vabva muvati havagutsikane nemutongo wapiwa uyu.
Tapinda mudare yemasikati ano apo dare rapa mutongo wari panyaya yatanga tafambira yavasikala. Dare rati iro vasikala vabatwa nemhosva yokupublisha kana kucommunicata mashoko enhema anopeshedzera mhirizhonga munyika. Vati nekuda kwekuti Facebook account yakashandiswa yakanyorwa zita ravo uye zvakare inotaridza chitsauko chavo, zvinofanira kuti munhu wese ari munyika azive kana kugutsikana kuti iFacebook account yavasikala. Tinongogashira sekuuya kwawaita, hatina zvatingaita, hongu hatigutsikani nawo, tiri kunyunyuta pamusoro pavo, hatifunge uye hationi sekunge mutongi anyatsoongorora nyaya iyi nomazvo. Hatisi kuona sekunge mutongo uyu unokodzerana nezviri pamutemo.
Vabva muvatiwo vachadzoka kudare musi wa12 kukadzi kuti vaise zvichemo zvavo pasati paturwa mutongo. Vasikala vachapiwa chirango ichi vachibva kumba. Mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaJeff Chaitezvi vashora kubatwa nemhosva kwaitwa vasikala vachiti havagutsi kane nemutongo wanhasi.
Nyaya yavakushandisa kunyararidza vari mune zvematongerwo enyika kunyanya mapato anopikisa. Tukona tungamiro mapato anopikisa. Waru kupiwa mitongo wachinzi wari wabatu wane mosa panyaya dzimwe dzekuti kana dziri dzao dzichitwa kubato re ZANPF kuna wakarerekera ku ZANPF. Inyaya dzekuti hadzitombo yendi sikuwa kumatari dzinotongorasirwa ipapo.
Asi gurukota nona nezvemutemo vazi yambi ziyambi vanoti hurumende haipindire mukutongwa kwenyaya. Magweta vasikala noti achapikisa mutongo uyu kudarira pamusoro High Court. Vaimbova mumiriri weMount Pleasant mudare paramende Muzvare Fadzai Mahere vakabatwa nemhosva imwe chete yabatwa nayo vasikala vakanzi vabhadhare madhora mazana mashanu ekuAmerica. Vari kupikisawo mutongo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita sere Amnesty International atambira nemufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wekutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo hurumende ichiti unombunyikidza kodzero yekurarama ya vanenge kana vachinge vapuwa chirango ichi. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nezoro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matano akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavasapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanira kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tichamise chinokonzera chi mhosva dzacho dzinozogumisira dzava papo. Tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhiliva munyaya iyoyo iri pachirungu, an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wetikuona kuti unogona kuti upinde nekubudirira nemumwedzi mitatu yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kwekuti parliament iri kubvuma, government iri kubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemumwedzi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore makumi maviri nerimwe 21 years nemakore makumi manomwe 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisa kuti China ndiyo dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika ichiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change nasi chadoma vaClifford Hlatshwayo kuti vave mutungamiri wacho mudare reparamende. VaHlatshwayo ndivo zvakare vanokokera nhengo dzechikwata ichi mudare reparamende. Chikwata ichi chinoti chaendesa tsamba kudare reparamende. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda kuti tinzwe kuti vapiwa tsamba iyi here kana kuti kwete, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vakarimara vakawanda vari kuchema-chema kuti zvipatara hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekurapwa. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu ava anosanganisira kushayikwa kwezvivakwa zvinokwanisa kuti vapinde muzvipatara zviri nyore kana kuti maremps. Kushayikwa kwevashandi pazvipatara vanogona kutaura nevasingagoni kutaura kana kuti sign language, uye kushayikwa kwezvinyorwa zvebreu zvinokwanisa kuverengwa nevasingaoni. Mumwe mugari wemuHarare akaremara vaenergy mutero vati kunyange mutemo wenational disability policy uchisungira kuti vawane kodzero idzi, izvi hazvisi kuitika.
Mutemo uripo muzvinyogwa zvose zvehurumende, asi dambudziko guru riripo chinhu ichi chiripo pakungo kunyogwa asi kuita hapana. Nokuti ukaenda muzvipatara zvizhinji zvinokwanisa kubetsera isu vakaremara hazvipo. Mabreu hakuna, vanogona kuindapureta sign language chaiko chaiko hapana.
Mugari wekumasvingo ane usope Agnes Gurune anoti ari kushishikana nekuti kuzvipatara zvehurumende hakuna mishina yekuongorora gomarara repaganda.
Regaintaure ndichi zvinongozikamwa kuti isusu skin yedu is very vulnerable to skin cancer. Ndo dambudziko guru ratinaro. Saka challenge yatinayo ndeyekuti skin cancer iri kunetsa kurapa muno muZimbabwe. Hatina mafacilities okuti tinokwanisa kurapwa, ndochokutanga.
Vamwe vakaremara vanoti pavanobatwa nezvirwere zvepabonde vanonetsika nekundotaurira vashandi vekuzvipatara avo vasingagoni mitauro yavo, izvo zvinozoita kuti vaende nevabatsiri avo vanozopedzisira vaziva zvakavanzika kwavari. Vanoti vakaremara vanobata zvibharo, vamwe vachinyara kuenda kuzvipatara kuti vapiwe mishonga yekudzivirira zvirwere kana pamuviri, vopedzisira voita vana vasina vana baba. Vesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzare vongaitinarwa vanoti nyika ine mitemo pamapepa chete yekuti vakaremara vawane kodzero mukurapwa muzvipatara zvehurumende, asi izvi hazvisi kutevedzerwa.
Vachingotaura kana izvozvo zvekuti mapublic institutions kunyanya zvipatara zvachona izvozvo ngazvive zviri accessible, zvine maremps, zvine kuita kuti munhu wese akaremara ange achikwanisa kupinda muchipatara achinowana maservices. But tirikuona kuti hazvipo on paper, yes, zviripo.
Izvi zvatsinirwa nemumwe anorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaHenry Chivanga vachiti mutemo wenational disability policy wakaparurwa nemutungamiri wenyika mugore ra2021 unosungira zvipatara kugadzirisa zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vakaremara varapwe, asi izvi hazvisi kutevedzerwawo. Chikamu 3.7.2 chemutemo uyu chinoti vanhu vose vane hurema vanofanira kurapwa munyika pachena, uye zvipatara zvive nezvikwanisiro zvese zvinodiwa nevanhu ava. Mambo Mugadu vekwanyika vanhu mudunhu rekumasvingo vakafa mugwadi avo. Vasingaoni vanoti vanhu vakaremara kumaruwa vari panguva yakaoma sezvo zvipatara zvizhinji zviri kure uye zvisina zvikwanisiro zvevakaremara.
Mukatarisa vane mawuches havagoni kufamba kwenguva yakareba mudhasite, vane makrachis havagoni kufamba kwedistance vachienda kune ma clinics pamwe cheteo nevasingaoni. Saka tinotarisira kuti pakaitwa urongwa kuma mobile clinics zvinogona kubatsira zvikuru sei kuti vanhu ivavo vagamuchidzwe utano kwavo.
Vanotiwo vakaremara kumaruwa havana ruzivo rwekuti pane mutemo unovati vanofanira kurapwa pachena, vachiti hurumende inofanira kuita zvirongwa zvekuvazivisa nezvekodzero iyi. Vanomirira vakaremara mudare reSenate vaIshmael Zulu vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vakaremara varapwe pachena, vari kushayiwa mishonga muzvipatara zvehurumende vozonzi vanotenga kuzvitoro zvemishonga izvo zvinodhura.
Asi chinonetsa pamaamtos ndechekutizvo unoona chiremba ugonyorerwa mushonga kauti yatinoti prescription, zvozonetsa maende zvokuti unozoshaya mishonga yacho inenge zvoda kuti unotenga kumafarmasi, maprivate farmasi panze.
Gurukota rebazi reutano Dr. Douglas Mombeshora vakati tibate munyori mukuru webazi ravo Dr. Aspect Mwaunganidze avo vakati tiise mibvunzo kuWhatsApp asi havana kupindura kwemazuva matatu apfuura. Zvimwe chetezvo nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Zimbabwe iri pakati penyika shoma dzemuAfrica dzine mutemo inoremekedza kodzero dzevakaremara. Zimstats inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 914,287 vakaremara munyika yose. Nakamira Studio 7 mumasvingo, tini Godfrey Mtimba.
Bazi rinoona nezvemafambisirwo emhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mafuta ekufambisa dzemotokari edhiziri nepeturu akwira mutengo. Dhiziri rakwira nesendi rimwe chete remadhora ekuAmerica kuenda pa$1.67, peturu yakwira nemasendi manomwe ekuAmerica kuenda pa$1.64. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinogona kukonzera kukwira kwemitengo zvakanyanya. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Aiwa zvinototikanganisa kukwira kwemitengo iyi. Ndinofunga mukaona mamiriro anenge akaita mashandiro atakaita ndeyekuti tinoda kuti tikwanise kuendesa maproducts edu zvitengeswa zvedu kubva papoint A kuenda papoint B tinoda motikari. Kazhinji kwacho mota idzi dzatinoseenzesa imota dzatinenge tahaya kana kuti mota dzine private citizens vanenge vatibatsira. Saka kana zvato mitengo yemafuta yakwira sezvizotorwa kuti naivo mitengo yavo yekuti takura yekutibatsira kuti timuvise maproducts edu vanobva vatokwidza. Saka zvichati affecta nenzira yakakura chose mukatasa even vari mucross border trading kuti vafambe vaende kumaborder vanenge vachikwira mabhazi. Zvino kuti mabhazi aya achakwidza mitengo vachingotransfera kumitengo iyi kwatiri semainformal traders nekuti vakwidzirwawo mafuta.
Ipo pano kwira mitengo yemafuta kudai panomboitawo here mikana yekuti muiso muono wenyu pakukwidzwa kwazvo?
Ndo chinenge chiri zvatinenge chitochemera kuti vasati vagadza mitengo miiwana yakaita sei vakagara pasi nevanhu vatinenge vachizoaffectwa nazvo vanogona kunzwawo mashoko ekurudziro yekuti zvoitwa sei. Zvino kana pasina kumbogara pasi vachingoita madecisions ari ega zvinotibata isusu nekuti tisu pekupedzisira tinenge tiri affected nemadecisions akadaro.
Kuri kuwana mukana mikurudziro yenyu inenge ichiti kudini panyaya iyi?
Tinokurudzira hurumende, tinokurudzira maministries ese anenge achiita madecisions ekukwidza mitengo ingava yepeturu ingava yechero zvekudya ngavagare pasi nevanhu vanzwewo kuti vanhu vane mafungiro api.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tine urombo kukuzisa iva tereri kuti kutanga muswa tukofu kukanzi tinenge tisasa tefenyure chirongwa chedu chemangwa nani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa maneru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwa nani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musa akanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendebele zvinotanga na7 maneru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 maneru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero vari kutsigirwa neIran vanonzi vari kuramba vachikanda zvombo kurwisa America neshamwari dzayo Middle East. America, Britain nedzimwe nyika dzainge dzamborwisa vanopfurikidza mwero ava dzichivapa yambiro yakasimba mushure mekunge vauraya mauto eAmerica matatu kuJordan. Asi vari kutsigirwa neIran vari muIraq, Syria neYemen vakarwisa zvakare mauto eAmerica neshamwari dzayo katatu kubva musi wechishanu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapere anonzi arura kuKenya uye auraya mumwe murume akakuvadza vamwe vanhu vaviri pedyo nechikoro chepamusorosoro cheMultimedia University zvapa kuti vadzidzi vavhare migwagwa vachiratidzira kuti havana kuchengetedzeka. Mumwe mudzidzi anonzi akarumwa. Chikoro ichi chiri pedyo neNairobi National Park inochengeterwa mhuka. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tine hurukuro navafarai madamombe vanobva kuhwedza mudunhu remashonaland east vachishanda sacredit controller pane imwe kambani huru inoita zvekubheja mitambo muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yandinoshandira kunobhejwa mitambo yese, kunobhejwa manhamba zatora mukurumbira nekuZimbabwe nekuZimbabwe uku. Maloto aya, bhora riripo rinobhejwa, mabhiza anobhejwa, cricket inobhejwa, tennis inobhejwa, hakuna mutambo usiri kubhejwa kubasa kwandiri kuenda uku.
Iro basa ramuri kuita ibasa ramaiita muri kuZimbabwe here kana kuti ibasa ramakazodzidzira masvika muSouth Africa?
Vakandemire basa racredit controller iri handina kuritanga munomu. Ndakaritangira kumusha kuHarare kwatakanga tichishanda uko. Ndiri kumusha ndakadzidza zveaccounting. Saka patakanzvera mabhuku eaccounting ndakaguma ndaenda mudepartment recredit control mukambani yandaishanda. Saka kuda kuti basa iri handina kuritanga muno. Ndakabva naro kumusha kuZimbabwe kuHarare kwandakashanda kwemakore akawanda kwazvo ndiri credit controller ndichishandira telecoms company. Kwemakura akatoverengeka.
Chii chakaita kuti munge muchienda kuSouth Africa muchibva kuZimbabwe?
Chakaita kuti tiuye kuno kuSouth Africa kuJohannesburg vajonga harusi rugare. Takanga tiri kumusha uku tichishanda zvakanaka kwazvo. Asi nyika yakasanduka ajonga, zvinhu zvikatanga kurema, mitengo yezvinhu ikatanga kuita muramba mhuru, mari dzevana vechikoro dzanga dzisisabhadharike, chikafu mumba kwakwa kungotarisana nemeso. Saka zvinhu zvakaoma, zvekuoma zviya zvekuti takaona kuti tikaramba takagara semunhu wechirume unouraya mhuri nenzara, dzamara tati regai tiyambuke mhiri kwaLimpopo. Ndozvazotisvitsa kuna Ajonga gore ra2007 ndopandauya kuno kuJohannesburg.
Mune machallenge amuri kusanganawo nawo here mubasa renyu?
Ichokwadi, tine machallenges atinosangana nawo mukushanda. Zvagara zvakadaro kuti kugarisana nevanhu vasiri verudzi rumwe chete sandinyore. Asi nekujairana tajairana, yo vakujairawo kuti idzi hama dzedu sichijairawo. Asi pane pamwe paunoona kuti apa sandizvo.
Mune vamuri kusimudzirawo here vamuri kushanda navo vangava kuZimbabwe kana iko kuSouth Africa kwamuri?
Ichokwadi, ichokwadi, ukasangana nemunhu kuno usiri kumusha ndiyo hama yako chaiyo chaiyo. Saka tinavo vatiri kusangana navo tichikurudzira vamwe tiri kuvapo ruzivo rwebasa vanenge vauya mumabasa umo vanenge vachitsvaga mabasa tinovapo ruzivo kuti zvinofamba sei zvikuru sei basa redu remakaunziri. Ndinavo vanotori nechitsama vandakarairidzawo kuti basa rinoshandwa uchidai mumatinoswera mumabasa.
Mune tarisiro yekuzodzokera kumusha here munguva pfupi inotevera muchinoshanda muriko kana kugarako?
Vajonga kumusha. Tarisiro yekudzokera kumusha hungu iripo. Chiri kurema chete kumadzokerere kumusha, nekuti nhau dzekumusha dziri kuramba kusangana zvekuti ungafunge kuti ungazorarama sei. Pari zvino hationi tichidzokera, nekuti zvinhu zvacho zviri kuratidza kuti hazvisati zvadzokera panzvimbo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva
vatigere navo muno, shoko rangu nderekuti tisakanganwe kwatakabva, kuno kutakauya kuzopotera. Saka ngatishandei tichiziva kwatakabva, nekuti ndiko kwatichadzokera. Kuda kana kusada Jonga kumusha tichadzokera. Saka ndiri kuti kuvana veZimbabwe vari muno muSouth Africa, ngatishandei tichidzokera kumusha, tivake misha kumusha uko, titsvage pekugara pekuzonogara nemhuri.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFarai Madamombe vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandebiri weStudio 7. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi kuine mutambo wesemifinal uri kutambwa iko zvino pakati peNigeria neSouth Africa. Kwapera maminutes makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 minutes achiri mangange South Africa 0 Nigeria 0. Pane umwewo mutambo uchatambwa na10 manheru ano pakati peIvory Coast neDRC. Mukuziya nezvemitambo iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuIvory Coast.
Hakusi kufambi kanzira dzese dzakazara vanhu. Chandiri kuona vanhu vakapfeka matisheti eorenji obvious kaIvory Coast iri kutamba nhasi. Saka munhu wese abuda, chero vasina matiketi ekuenda kustadium vane kwaari kuonera padhuze nestadium vakaiswa mascreens. Saka it's beautiful, asi there's a lot of tension because maivorians vari kuda kubudirira kuti vasvike uku kumafinals.
Tinoona kuti pane mutambo weSouth Africa neNigeria, mutambo wokutanga. Ivo vekuSouth Africa vabuda here uyezve vekuNigeria vabuda here, zvakamira sei?
Ndiri kunyanyoona vekuNigeria nekuti mapfekero avo ubva watomboona kuti vaNigeria, nendikutoona maflegi mapfekero. VekuSouth Africa ndisati ndati kuona vakati asi Nigeria ndofunga ndingati vanogona kutoita half stadium, nekuti obviously Ivory Coast iri muWest Africa iri padhuze ne Nigeria. Saka Nigeria yabuda chaizvo kuya kuno kuIvory Coast.
Takatarisa iwo mutambo iwoyu weSouth Africa neNigeria, unoonawo sei iwe semaonero ako nekuteedzera kwaunoita navo?
Kutaura chokwadi, Nigeria haisi timu yekutamba nayo, and kubva nezuro patatambonzosimeni ari kurwara yapapambori nevanhu vanga vachikuita makumati nekuti ndofunga South Africa inobudirira. But ezvino Osimeni naLookman zvavaripo vese, ndinoona kunge Nigeria ichabudirira.
Tombotarisa zvakare kuti kune mutambo weIvory Coast neDRC Congo, unoona uyu uchizofamba sei?
Munongoziva kuti kana munhu uchitamba mupamba pako, energy yaunopiwa, simba raunopiwa nevanhu vako, chero kakuimba national anthem type, ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirira nenyaya iyoyo yekuti vari kutarira pamba pavo and vanhu vakawanda vanenge vakazara kustadium vanhu vekuno. Saka ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirirawo because of that.
Muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muIvory Coast, vange vachitaura vari parunare muIvory Coast makare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Vateereri, mutambo uyu pakati peNigeria neSouth Africa achiri mangange 0-0 kwapera iko 27 minutes. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM tirikutaura nezve mitambo yema semifinals Africa Cup of Nations iri kutambirwa ku Ivory Coast iyi. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dare robata va Job Scala nemhosva richishandisa mutemo wakabviswa nedare repamusoro-soro reConstitutional Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kuNhlolanja 2024. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We have just come from getting the judgment against Job Scala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account, it should lead everyone to believe that it's his account and is the one that posted.
Oke wamela izenge za West edalele parliamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Scala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook inkantolo kamanti namuhla yona isebenzise umthetho ongasekho emabhukwini emithetho yelizwe.
Ukudula kwemafutha ezimoto kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimoto ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokhu kubathengi.
Amafutha ezimoto asekhwelile okuyinto ingcwethi ezithi kuzabangela ukukhwela kwezinto ezitolo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International yamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe nguhulumende weZimbabwe esokuba kwethulwe umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa esedeath penalty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wamela isigaba sezengeza West edalele parliamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Scala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook ngumthethwandaba kamanje eHarare namuhla wona usebenzise umthetho osowesulwa kudala inkantolo ye High Court. Lokhu kwenzakala kungensuku zatshwala uSikhala ephume ejele lapho akade evalelwe okweminyaka phose emibili ngemva kokukhululwa kwelinye icala. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi uFerris Chakanyuka uthole uSikhala elecala kudaba lapho abikwa wasebenzisa inkundla eFacebook ukuloba ukuba kulomntwana owayebulewe lipholisa ebhathelwe ngunina emhlane. Igqwetha limela uSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
So we have just come from getting the judgment against Job Scala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account and his face appears on it, it should lead everyone to believe that it's his account and it's the one who made that post.
Sesiphiwe isinqumo utholakale elecala lokukhuluma amanga Lokhu kuthiwa ngoba ibizo lakhe lobuso bakhe butholakala ku Facebook, nguye owenza icala leli.
Ubhamo wazi ukuba uSikhala uza kuya ngekhaya lanxa abathuthisi bakahulumende bebefuna ukuba ahle avalelwe namhlanje.
The prosecutor made an inquiry whether he should remain in custody or be taken into custody. They did not make any application for accused to be remanded in custody following his conviction. So the court made a determination that his bail continues since he has already been on bail on the matter, and there was no breach of his bail conditions.
Abathushisi bakahulumende bebefuna ukuba abuyele phakathi ejele, kodwa idale lithe njengoba ubevele ele bail ungcono abuyele ngekhaya.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngomvulo weviki ezayo, lapho amagqoda akhe akhangelelwe ukuzama ukuthi engaphiwa isigwebo sokuhlala ejele njengoba ehlale khona okwesikhathi eside. Icala uSikhala alitholakale elalo yilo elatholakala lilomkhokheli weTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume, yena owaphiwa isigwebo seminyaka emine kodwa waphika inyanga eziyisithupha andubana idale le High Court limkhulule. Akwaziwa ukuba uSikhala owahlala iminyaka efika phose emibili esejele esethiswa icala lokutshotshozela udlakela wakhululwa ngeviki edluleyo uzahlawula isibambiso na kumbe uzahle abuyele ejele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA solukhuphule intengo yephetulo ledizili. Intengo yedizili ikhwezwe isuka ku-US$1.66 isiya ku-US$1.67 ilitha ngayinye. Iphetulo yona ikhwele isuka ku-US$1.57 iyaya ku-US$1.64. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwempahla yezinto ezitolo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi uMnumzana Efi Dlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwamafutha ezimota ngalesi sikhathi intengo yezinto iveli khwela ledola leZimbabwe lisiwa kangaka kuza kwenza ukuthi intengo yezinto zonke ikhwele njalo kakhulu okwedlula lokho kade kuyikho khona. Ngokuba ukudula kwamafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokho kubathengi. Kufike ke sekudula ithukela amahlamvu isinkwa lakho konke lokho abantu abakudingayo. Yinto ezababuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe abavele bephila phakathi kobuyanga lendlala engaka, ikakhulu sibona nje njengoba kungavunwanga kungelalutho oluzaphuma emasimini nxa izinto zilokhu ezikhwela zisiya phezulu. Kutsho khona ukuthi abantu bayaphila kanzima okwedlula lokho abavele bekuphila.
Sizwe umongameli welizwe uMnumzana Mnangagwa esithi yena baza kuba le ndlela ezintsha ezizakhutshwa ku-monetary policy eziza kuba zisipha isisindo imali yeZimbabwe. Ubona sengathi kungaba lokuzaphathisa na okungaphuma ku-monetary policy le.
Ezomnotho ziyalungiseka ngamacebo asebenzayo, kodwa lawo macebo amele asebenze ukulungisa okwezepolitiki kulungiswe njalo kwezomnotho. Ngokuba ezepolitiki ziyangenela kwezomnotho, ezomnotho njalo ziyeyama kakhulu kwezepolitiki. Kuqakathekile njalo ukuthi kungazanywa lokho sokwazanywa kwehlula endulo, kodwa kubuye amacebo amahle amatsha asebenzayo azasebenzela abantu. Kumele kukhangelisiswe konke okwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangayithembi imali yeZimbabwe, okwenza kusilele imali yangaphandle, okwenza kukhule umkambo omnyama, okwenza kube nzima ukuthola imali yangaphandle emabhanga, okwenza nje vele izinto ezinenge eziphathelene lemali zingabilula ukuthi zisebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka indlela ebanzi yokukhangela ezomnotho kulalenziwayo kwamanje.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezenotho. Ungumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association. Ubexoxa loTabo Kancube we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi yamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokwethula umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa umuntu otholakala elecala esedeath penalty, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathi ntaba bakahulumende iCabinet yazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngochuku olukhulu okumele sikhitshwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wehlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Machazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu. Sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi angene entolongweni, agwetshelwe isikhathi kwazi ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithathe isikhathi sethu silungise amajele indlela ami ngawo. Ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi aso ndlela yokumpanisha nje, kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana layo labanye abantu.
Unkosikazi Machazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Ukuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalali ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jenifani Muswere uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances attracting death penalty options include where the murder is committed against.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzasiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana edale leli eZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. EZimbabwe okwamanje labantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eZimbabwe lagcina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka ka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi lasikhombisa 70. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja, olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Uzulu weZimbabwe usemelele ngamehlo abomvu inguquko kwezenotho ekhulunywe ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Yona athi ikhangelelwe ukuletha ukuzinza kudola lakuleli kanye lokumisa ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Umnangagwa uthe umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka baza kwethula amanyathelo okuqinisa idola leZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Kodwa nguquko bani uZulu angayikhangelela? Sixoxe lohlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Ivuma market advice measure is never influenced by a formal mechanism like how government will pronounce something and then formal market reacts to it or respond or go along that way. The informal market is going to survive on its own roof, and the only way out of this is to have a proper exchange rate, which is accepted by both the formal market and the informal market. And so, I see the number of people who are coming. We have one reason, but both of them are caught in the way which is not popular to each other and two longer none. Two are the only 1 to 200,000. The American dollar will be equal to half of the size. Or, kind of, we have the problem. By world producers or China, Indonesia, Malaysia, or Japan, they all have a weaker currency. But as long as we equal to the high, it's the only level of Nagana by 1 to 1, the British pound. As some generally have a visit, never retain a Gatosa assistant, as soon as they retain you, still as
Ekhuluma ngesiNgisi uMongameli Mnangagwa izolo uthe yena we shall soon be announcing the introduction of our structured currency. Okungamazwa ngana yadida kancane lapha okhuluma ngokuthi uzaletha imali entsha kumbe ukhuluma ngamanyathelo awokuqinisa imali abazawaletha.
Bazama ukuqinisa imali izindola. Ube wathi uhulumende nababunangagwa balethi imota ukuthi izinto lapho zenzile njalo libe liyasetshenziswa eZimbabwe. Sithinge ku-15 ota yemanitamanimulti currency bakhula sinyele ku-1 currency eyabizidola kodwa bekuphede kuyizeke kuyayenziwa nge-6 by 6.
Ubaba uMangutshka lo baba uMthuli Ncube njengoba sikhangelele nje ukuthi bethule amanyathelo lawa kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ikakhulu baba uMangutshka njengamxwayisa kakhulu ilwana akavule ukuthi i-monetary policy ayinamandla amaningi kakhulu kwi-formal market ama-black market enterprises and lokhu bayibuka abantu kunjalo bakhela ipetroli kumbe idiesel kwe-paral market ngokuzama ukucontrola i-exchange rate ngama-mechanism e-monetary policy nanilani abakwamukele badinga ukuthi yiphi rate i-determine market ngabangavuma khonapho sekazi ukusebenza. Ubaba uMthuli ebuthole ukuthi uhulumende kazalebhizibhik ngingayibhadethi imali kasebenzi ngayo le-bhajethi engayeqi ubhajethi yakhe lale ngani uhulumende asalise ukuthengisa indlela uhulumende ethu kufuze alide kuba yafuna sisebenzisa izilidola laye kufuze alide i-utilization of the zilidola ngosuba zinakathesi uhulumende ukuthi ufuneka kusebenzisa izilidola kodwa amanye ama-charges akhe wayenza ngeyes dola onganiki i-confidence makizi nje umuntu esesitridini ukuthi kwakumende sizilidola kodwa ngabe zizinto efuna iyes dola kuyenzakala njani.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi uselungise ingxenye yomgwaqo wenkayi efika amakhilomitha amabili. Kodwa abahlali balindawo bathi kunengi okusamele kwenziwe ngoba ukulungiswa kwalomgwaqo kwaqala ngo-1993 kodwa kulokhe kungakaphutshi. Imigwaqo eminenge emathebeleleni North leSouth lakwezinye izigaba zelizwe ikusimo esibi okubangela ingozi zezimota kanye lokusilela kwentuthuko. Ukuze sizwe okunenge ngalolu daba, usithambekele emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Abednego Bebe owayemela iNkayi South edale lePhalamende njalo owayesaziwa ngokukhankasela ukuthi lo mgwaqo ulungiswe.
I-2 kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba ilokhu sisalungiswa leyo 2 kilometers lo ngumnyaka wesithathu phose if not wesi 4 belokhu belungisa leyo 2 kilometers ukuthi kungafika izulu ke kumiwe ukuthi kungayekela ukubhadalana ke kumiwe khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa akukalungiswa lutho yinto elokhu ikuthiwa iyalungiswa akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi akala ebona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezika-accurate khathesi kuyayangisa lokho ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicedile abese 2 kilometers sesiqede inyaka
lomfo. Sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe?
Umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwegovernment yeQuet eyayincedisana legovernment yeZimbabwe. Kutheke sekuwukuthi igovernment yeZimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikaMgabe. Kwasekusiba-ke lokhana okuthiwa iQuet yaphuma esivumelwaneni leso ngoba ukwenza kweZimbabwe kwasekunqamula izivumelwane ezazivumelene. So from 93 wasusima-ke kwakungenziwa lutho wawusanda kusuka e-airport. Ngiyakhumbula kumbe abalaleli bazakhumbula nxa ngingena ngo-2000 eParliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkayi. Kusukela khonapho ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers. Kwesi sikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho, ibhajethi bekhona kuthiwa imali ikhona kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingase ya-allocatwa siyisukela kwezinye indawo. So ngomgwaqo sitibile singathi from 93 kuze kuzefika kathesi mbona ngani sokudlule over 30 years sibili esiphelelyo silesiloku sithi thina umgwaqo wenkayi uyalungiswa njalo kathesi esingathi asebeulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki enyathi sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona enyathi. Nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120.
Eminye ke imigwaqo eMathebeleland
dadwethu ukuthi sikhulume ngemgwaqo yeMathebeleland sokusiyangisa sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kobulawe usiya eVictoria Falls uyayangisa ngoba iVictoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamagodigodi kakusahambe ngikhuluma kunje kunje angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkayi kawuvele kawuhambeki uhambe nje yonke indawo usiya kubola upane ungena usiyale usiya kubo tsholotsho akula mgwaqo etsholotsho uhambe usiya wedinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko angikhulumi-ke nxa usudlula edinga usiya phambili yinto ezingahambekiyo. So ngathi nje generally iMathebeleland yonke particularly iMathebeleland North umgwaqo mibi kakhulu kakhulu engingathi-ke iMathebeleland North inganika iprovinsi lena esinethethe uhulumente kubangela ingozi kubangele ukufa kwezimota kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba nemigwaqo ehambekayo ihamba lama-railway line ahambekayo ihamba lama-freemachine asebenzayo yiyo okuthiwa yi-development. So kakukho okukhona okungaletha i-development eZimbabwe anduba kuqale kulungiswe imigwaqo.
Lo ngumnumzana Abednego Bebe owayemela iNkayi edale lePhalamende obexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Yena ochasise imizamo enziwa nguhulumende ukulungisisa imigwaqo esigabeni sakhe.
Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka. Wakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland
north kakhulu emathebele north indaba yeBulawayo Victoria Falls Bulawayo Nkayi Bulawayo Cholocho Cross Date Kamativu Binga indaba vele ndihlala ngikhuthaza uhulumeni njengohulumeni ukuthi kule mzamo nje wabona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road but it's not enough isikhalele ukuthi kubudget yalonyaka nje ngasayino ikichove ngoba kathesi wachova ngebudget adi khona kulunywana umnyaka ophelile i carry over ebudget ya last year umsebenzi awungaphelanga so bazaqedisa 5 kilometers ya last year then sesingena ku 14 kilometers ya this year ukuthi kuze sikhave indawo engani inkudlwana but while list kuzange ukuchova itaritara ngeke ichove ngomnyaka owodwa at least into esikhuthazayo iminister of roads ukuthi at least ilale remaining kilometers kugradwe ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle ukuthi abantu befike enkaya then u Victoria Falls Road sekuzanya imkulu contract okona phana Bitmain World anqade emile because of ama resources base sifake lamanye ama teams ethu esilawe province emguza ecover 60 kilometers zefika ensuza kule esukele ensuza elupane iyefika phambi kwelupane then yedate le wange le Victoria Falls ukuthi zimake sure ukuthi ziyamaintaina umgwaqo lwana wireless kusamobilizewa ama resources ukuthi uBitmain World ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road lawo lonyaka ubudgetelwe about 20 kilometers esikhangelele ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholocho nge 20 kilometers leyo le remaining kilometers layo kugradwe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho ngoba kade singamagoda kuhambeki but I think kungagradwa kufuthelwa le gravel kuzagwanisa ukuthi kuhambeke sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara
okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka ukuthi uhulumende uzafeza konke lokho okuchoyo njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside ikakhulu umgwaqo wenkayi kulokho kuhamba mbijana mbijana ikilomitha eyodwa amathathu
angilesiqiniseko sisiwami because i-Second Republic ayifanani le-First Republic and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto esenzakala kabe ngama resources ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi uyephambili but ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama resources izimali zitholakele bonke ngokukhuluma uza kubona kusenzakala sishona
umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala emathebelele north ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 Isiqalile imidlalo yama semifinals awe Africa Cup of Nations iAFCON sikhuluma nje iNigeria leSouth Africa ziku 0-0 njalo zihlaba ikhefu iIvory Coast yona izanqikilana leDRC kusikhashana esilandelayo Utabo kanxube weStudio 7 uxoxe lo wake wadlalela iqembu lesizwe lama Warriors uRonald Gidiza Spanda.
Awona amathini esefeni final ukuthi uthi adlalile kanti abaqali khona so kunjima kuzodlala kuzinyosi wonke amathini akhona bana la ichance ukuthi final kodwa thina njengabantu in Africa kanye ukuthi ethi bafana bafanele kodwa hayi awubonke
sibone abanengi eZimbabwe labo bekhangelele ukuthi iSouth Africa ingabe idlala kuhle laphana leNigeria abanye bebesithi iadvantage leSouth Africa ngeyokuthi ilabadlali abanengi abangadlali bekwamanye amazwe kodwa abadlalela eSouth Africa lokhu libona ngani kungayipha amathuba angcono kulamanye amazwe ukuthi layo ingene kufinal kumbe ithathe inkezo
isikhathi esiningi uyabona abantu laba abadlala out of the country anje abantu asikehola imali ezinkhulu ama-big salaries loba njengamanye asotipa sikehola imali ezinkhulu isikhathi esiyi-management abalahanganyana umuntu odlala local uyandastenda layo osofuna ukuthi ilizwe lakhe libonakale ofuna ukuzimakhetha inoway kuyabancedisa ngoba ngabantu abalandileyo abasafuna labo ukuthi bengazakale emhlabeni webhora so ngabantu abahlala ngenhliziyo yabo zonke abangalasikhathi sokuthi bebe le ndawo lemsezi nokuningi lezi bafuna ukudlala bebonakale nakuthola ama-bitlap. So yes, kuyabancedisa ngezinye indlela, but kuphinde kube disadvantage endaweni ze-experience. Yabona kwesinye isikhathi nabantu abadlala outfieldini bahlala nalezi tethu ezinde before babe ne-experience yokuthi i-situation enze ngiyenza so, i-situation enze ngiyenza so. Kodwa-ke ngokubona kwami, hhayi,
Ivory Coast le DRC yiphi elingayikhangelela lapha ukuthi ngabe inqoba
ngendlela iIvory Coast eyangena ngayo ukuthi zifike next stage esikuyo chimo fathi ngapha yaphuma kudala and ithi le ibuhomo kangeke indlela eyine ngayo last game isidliwe bewanithi umuntu oyedwa sebemphiret card kasawina ithimu enjalo kathesi isiyingozi ngoba indlela abadlule ngayo ngani ngabantu abalenhlasha okufila kubedlule kwedlule hhayi Ivory Coast njengani izagemle izangena final. Ngokubona kwami ngoba hayi ndlela abadlule ngayo badlule ngakhanyiwe ukuthi namba sebekusin final and hayi ngibona ngani bazawina-final.
URonald Gediza Spanda wake wadlalela iqembu lesizwe elama-Warriors. Silikhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxe khona ngemidlalo ye-AFCON ama-semi-finals. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.